Now we have been moving southward along that great western bulge of Africa and coming to the midway point, or the westernmost tip of that edge, we come to a country called Senegal. Now, whereas the people of Mauritania were a pretty neat admixture of Negro and Mediterranean racial elements, the people of Senegal are already Negroid types, and their music, however, still represents the same type of admixture of Negroid and Arabic elements. The example I want you to hear now is a gwel, or a professional male entertainer, accompanying himself on an instrument. Again, this instrument is like the tidnit of the Mauritanians, or like the gumbri of the Moroccans. Here it's called a halam. This particular recording is made as the gwel is singing to a group of people in Senegal, and he's picking out various people in the audience and improvising couplets of praise to them.
Wow, lengi xani mbarakam jeriñ de li yeb ngeen may jox ni yeb seen jikko lay net rek man wayuma len dekk ndor wayul jikko la wax jikko borom la wax tay wali fal bi nga rango fi dugg sa lar kera bima joge balangar gi ñu dekk fekk la saaro ben tuyul dekk fa gannaaw sa lar ñaan ya waxo jeno seen tuba ba ne ko ay soosi bi suma diir la bu joge balangar ke man la yaakar ñu fekk sama fi da bëgg nga may ko mu dekk ak man dekk na ci neegi sul lar juroom ñetti fan yalla ak sama kan wa jeer ngeen jaf yeen gune balangar baax ngeen torop li tax mané baax ngeen dama da ngeen ma juddu le yarma te xañ na bimaay gune tay ma suma leena ñaaka def lu leen naxari waye ken musuma ci toroxal ci yeen ma xana da ngeen na gore rek waye ku dekk ak nit ba ngeen duggine be nek mak doko ñaaka def lu ko naxari bu ben bes tam bu fekke ma su lay toroxal da ngeen nek mak yeen ñu boy boné ko jeri jëf te xamne jukkel bofa ma tax toroxalullah Hassan Ndiaye ma ngi lay yegal ne balangar gi nga ñew bo no fi gëna yagge di gëna xam baax ak gune nañu mel gune yak mag ñepp baax man dama leen di gëreem toujours ndax ñoma jiddu le yarma ci ngi ci xam ak ci xamul nak ñi ngay dajje ci mbéd yi minu la le nak ñi nga min ak ñepp ñi nga min agul bo leen miné nit ñi nga min baaxé lañuy baaxé rek ñi nga min niñu baaxé lañuy baaxé ci yow rek bo ci xasse am kenn ya mom ñepp seen baage ko waral wa yow fi man nga fi daagu ndax ñi fi baax yaak ñoo bok wa juju ngus ñu nako def bëreuf jox dungular ko won kula tax di ko sank bara man bal seen doke ko ñor yow bañul gëna joge ñew fi ñafa baax yaak ñoo bok ndik dekkal jay sa bay yow wal di ngus ñu haset jay kum ki wax nga deug def nga diju ko meta waye nak non rek nga mala mel mba ndjay ndax meta day bax ndan du sis du soxor du ay du ragal te yow lepp lu ma sa dug meta nga jox ni ñu doye sété né lepp lo ma sa dug yow seen jay meta nga ci né bi ñu tok ya ko tabax ya ko daj xamal ya kan ko bako yow la fi dan fek ngay liggey te lo fi ma sa liggey baxna
Now we're moving south again from Senegal, this time still along that great western bulge of Africa. We go to the people called the Malinke. Now the Malinke are perhaps some of the most musically gifted peoples of West Africa. They have several different types of music. They represent a much more strong African element in their music than did any of the previous groups. However, they are still Muslim or Islamic peoples. and in that sense they are distinct from the peoples of Central Africa. The first selection we'll hear from the Malinke is an example of xylophone music. This is music for the court, and it would be performed in this setting of the royal courts. Would employ several different xylophones of different pitches, and also a group of singers that will alternate with the xylophone players and singing the melody. Also, the singers are using scraping on pieces of metal with a small nail to produce a kind of percussive sound when they are not singing. Example is also from the Malinke. This time it's a solo played on a very large instrument called the seron. The seron is a lyre. It's a very large instrument with a crossbar which has several strings, and these are fitted into a very large gourd or calabash resonator. The style of the playing is quite exciting. The player has two distinct modes here, and one in which he maintains a kind of a basic structure using a bass part for rhythm, and a higher part using a kind of syncopation. And this will be occasionally broken off into short sections in which he will play a short running melody. Occasionally you'll also hear the player humming to himself as he plays. Here then is a seron solo from the Malinke. next example, also from the Malenke, will illustrate some of the stronger African elements. This is a group of percussion instruments, mostly drums, and one of them is a very unusual instrument, usually called a water drum. It consists of usually having a large pan full of water on which is floated an overturned calabash, a half calabash. And this one is beaten with a small stick, and it produces a very low melodious pitch. This next example, also from the Malenke, will be the last one. This one also shows very strong African elements in it. You will hear several different layers of music going on simultaneously. Fortunately, for the benefit of trying to understand how these layers are put together, you will hear each of them coming in separately. First of all, the flute begins with a rather free rhythm. A short melody, and this, once it becomes crystallized, is repeated over and over again. Then various other layers will superimpose themselves on this flute melody. But with the introduction of each new element, the rhythm seems to change until at last, when all the instruments are joined together, several drums and voices, you have the impression that the rhythm that you are listening to is completely different from what you thought it was in the very beginning of the piece, and yet no one has actually changed his part.
Yeah. Kare kare nyika ichakagara mapurisa achitanga kusika varungu vachitanga kusika muno munyika asi ndofunga vakambofamba neshoka kupedzisira ndokuzouya mabhasikoro kubva kwa mabhasikoro vakaona kuti no mabhasikoro anonetsa ngatiite mabhiza sino mabhiza awa ndiwa vakafamba nawo zvakafamba zvizhinji nhambo huru chose asi kwakakaitiwa mapurisa maviri mujoni umwe chete kuinda kwanyajena kunotsaka mukadzi sine kutererwa zvino wakabuda mujoni achiinda nebhiza rake achiimba achidai Asi mpurisa ndokutera sure achiri uri kutochova basikoro rake zvake kutotera she waenda. Bimbimbi uchatwa nemota. Bimbimbi watwa nemota. Ibasikoro nenge rorema. Vako zvake mberi Yauya zvechimupurisa chiya Mamboona shena pano here Aitamuona kana ukafambisa izvino unomuwana kwabhirikuru Uri kwabhiri izvino Shamwani ngatiende chiwaenda Bimbimbi watukwa nemota. Bimbimbi uchatukwa nemota. Ibizani ngiri chimata handiti mune munongoziwa kuti bizani ngiri chitomanya izvi. Zvechimupurisa chiya Bimbimbi uchatwa nemota Zvomunoziva mabhasikoro e3 speed anorema pano. Ndokuti vasvika mumusha muya. Vasvika kuti ko, vamunomusha vaendepi?
Hatizivi kwavaenda.
Taurai kwazva, inda veimuchidiro.
Hatimbovazivivo, vamwe vari kwaenda kudoro.
Ko, kana kudoro kwacho ndokupi?
Hatikuzivi.
Warobwa iko zvino unoenda kujere kana uchitovanza izvozvo zvinhu zvose
handiziviwo
kuiwa uzviziva auna kumbova here kwaenda vanamai
vanamai kaitenda kunodzura mutsairo nai zvino zvanga vachinodzura mutsairo handina kumbozivavo handina kumboziva kuti vaine kudoro unoreva nema
taura kwazvo vafunga munoenda mose kujere kana muchitovanza
regai ndikuudzei vanamai vaenda kudoro
ko kudoro ndokupiko kwavaenda
Vaenda kwanhingirukuruku uko kuzakako
kuzaka manje unofunga kuti kuzaka ndikoko unovanza iwe
ana mazinema ndiyo nanguriwe hero kaka nenda kusaka ndoka vaenda kana matoramba zinduri vandini mukuruka hakuna zvose zvitukutuke aiwa
ende zedu hapana zviri kuti atitivere iko kusaka Bimbi, Kwai kudiko, kudiko, imbwadza inziripi? Atina kuya nembwa isi. Ndino ziva kuti munembwa, imbwadzi yaza. Vane ama. Mamu chiti amuna mbwa sei. Idzo ndedzani dzinogwa. Ndedzani idzo dzo imbwadza dzinogwa. Hadzisi dzenyu. Aiwa nikisi. Imbwadza ndedza ndedzo vabuno ati nema nema ndadziwa. Kuwa! Kuwa! Kwanenger, come and get him! Stop it!
Hey, Manzwaka! Hey, that's the name, brother, the mom, Chilamba, the Inda, the Chidoku Tirumaka. Ah, magic, magic. Tangatsingo dar, the Tazinga, Zivio, put him Matoya to Zizunga. Dio Mosa Tangatito Titide, Kudatinga Pona, one as well. She knows I got Tinga in the head, do Ya mnofanya kuinda ya. Mnofanya kuinda na kuti makamchiti wanza kubva kumisha kwanyuko.
Fomala za wai kufamba kundu kutevila imu chete.
Ah, kana mshira roi, mnofanya kufamba nezu. Ende hii, tunga mila hii. Ah, ya mwale, ati chinda kayo. Ah, nindu inda ninimga we. Kwa ninga inda koko ninimga ere ninufambi. Na, tatiri tose, nufunga uti wendu ono salire. Ende hii. Vachiwa atende kudati chanzo zuwa iko kombere kana vachiti findi kana vachiti tongone zvinzwira iko kombere kwenda zvave iko Nando tofamba zvavo munzira izvozvo Vakasungiwa kwanyajena ndavapi? Tisu madzishe. Uyai muno. Muno chiziva here chamakasungirwa? Chatakasungirwa kunzi imbwa dzenyu hadzina mutero. Ko, idzo dzakaterawo here? Dzakanga dzigereshe. Kuzino azakadzi gereshi zvino zvingafundusa here mwe yenyu muchiziva kuti mbwa dzenyu hadzina kuti izvo ndo kutoreva vose kuti dzakanga dzigere mambo zvino munoziziva here kuti mune find yadzo here mambo atizivi find yadzo iyi tingagoziva kuti find ye mari inodi munofanira kufunga imbwa imwe chete inotera chishanu asi Muchabvisa 4 pounds. Pambwa sere. Noziwa. Tinoziwa here zvino tingagodiniwo. Hapana yatingamboita nyangwe. Zvino ndizvozvo. Munofanira munayo here? Hatina yedu asi ini ndinayo. Ina handina she. Hauna? Kana usina unofungidza kuti ungaiwana kupi nhasi. Nekuti kana wangoshaiwa wotoenda kustocks. Ah, ishe dai mama ngondi tenyu mangwana. Anda ah, iwana ini. Mangwana ndinoinda uku na bururu wangu akanibetsera ake. Amusoro pemhosva iyo yadai. Ah, mangwana atinga goni kuita nokuti mhosva dzakawandisa chose pano. Kana wango shaiwa otenda kusokisha. Ah, vachimbomira ndinotsaka hangu. Ndenda hangu kunotsaka ikoko. Nemivo munonyanya kona chembere nayo nayo emivo muchinyanya kona chembere nayo nayo kona chembere nayo nayo chau ya maidai chau ya maidai we chau ya maidai nemivo muchinyanya kona chembere nayo nemivo muchinyanya kona chembere nayo chau ya maidai chau ya maidai chau ya maidai nemivo muchinyanya kona chembere.